veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari mudzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara veruzhinji wembare Vafarai Mwayera vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru, vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva, saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isu tinofa, saka tofanira kutogara mudzimba. President vatiita zviri right kuti timboita si timbogara mudzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita si chisapararira. Zviri right.
Mumwe mushandi wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi pambare pakare vawanda chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Ndochokwadi isizo hatifani kutomira basa nekuti tisizo cleansa nzvimbo, tisizo kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ini takagara kubasa isi takagara kumba isizuka nzvimbo dzogara dzakasviba, so zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dhani chirwere chati kutyira ichi. Ndosaka tauya kubasa, ende kubasa hatiregedzi kuya, toramba tiriko kubasa, ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari atitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
Kunyange hazvo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha, mumwe anoshandira mudhorobha vatenda ikona vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma, uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo.
Toro nenyaya yelockdown takange tanzwa kunzi masupermarket anenge akavhura, apa tiri kutonzwa nekutendera zvitoro tsvaga kuti tingoona temu yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakafura, saka tushaza kuti vanhu tinorarama sei mani kana vaita shutdown ma shops lisidaita chikwasa kuwana chikafu zvazviri nayo masupermarkets akafura.
Vamwe vanorarama nekutengesa vaClement Stole vati vaswera vachiita hwakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo, vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara.
Isirungo tenge so tukaliga bati ati sisina staff ya kawanda ya ishoma kati ungupero za vara na menu wa rime tuwasha we.
Izvi zvinouyawo apo mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega, tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita savaJames Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera, asi hapana bhanga ranga rakavhurwa.
Nyaya yemabhengi runetsa cause tamuka makuseni chaiyo chaiyo and we've been to Avondale, Semilevi, also 5 Avenue and also pa headquarters pacho pana Samora, they also closed and atoruma one cause they gave a short notice. We only got notified on Friday. Tichienzizo nizvo there will be a shutdown on Monday and we only had Saturday to get our monies.
Asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni, vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane, izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudziro yehurumende, vachiti kusaungana kunoderedza mukano wekuti vanhu vabata chirwere checovid-19. Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu. Mabhazi ezupco anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vavaye kubasa, vanosanganisira vashandi vemuzvipatara, mapazi ehurumende, vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita sechinhoi, marondera nemasvingo, uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.